Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Gumiguru 2023 makatirera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Iwo vamutenda vari Speaker of Parliament, kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana kuti tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata iroro kutaura kuti vanhu vevo havasi vemuparamende, then wozoacta.
Umwe anozviti akabata chigaro chemunyori mukuru webato rezanupf vatafadzwa manyika vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe.
Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataakutoita.
Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika yokonzera mutauro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasimuka nezuro vakananga kuIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kusvitswa kwegwaro rekudzinga dzimwe nhengo dzezanupf muparamende, nemumwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rezanupf vatafadzwa manyika, imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti mutemo uripo pari zvino haumanikidzi mutauriri weparamende kuti vaferefete, asi kuti vaite sezvinodiwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriri weparamende. Svondrapfuura, umwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu, vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti dzimwe nhengo dzeTriple C dzidzingwe muparamende pamusoro pekuti havana kusarudzwa zvakanaka. Zvino zvaitika zvakare mubato rezanupf. Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti dambudziko riripo nderekuti mutemo sezvauri nhasi haumanikidzi mutauriri weparamende kuita chimwe chinhu kunze kwekuita zvavaudzwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro chakadai kwavari.
Zvinoitika izvi zvinhu zvinotaridza kuti iyo paramende sebato rehurumende haisi kubata zvinhu zvayo zvakanaka. Vamudenda saSpeaker of Parliament zvavakaita kune maMPs eTPC dai vanga vari munhu anokoshesa yatikati institution yeparamende. Zvese izvi zvati kuona zvisiri kuitika. Iyi nyaya youyu weZANUPF ari kuti ari kudzingawo zvekare vanhu veZANUPF, zvunhu zviri kutadzawo vatingati maweaknesses muthe whole process iyoyi yekudzinga vanhu muparamende. And vamudenda vakasaactawo vakasaitawo zvokudzinga vanhu vavo veZANUPF, pachabuda pachena kuti ivo maitiro avakaita veTPC anga ane yatingati an underhand mukati, vanga vasingatarisi kana kuti processes chaidzo.
Iwo mutemo unovabvumidza here kumboongorora nyaya dzakaita seidzi vasati vatora danho, kana kuti vanofanira kungoita zvavanofanira kuita, harisiri basa ravo rekutanga vaongorora?
Iwo mutemo semanyoro wakaita unotaura kuti vamudenda basa ravo nderekufasiliteta process yekuti kana munhu akauya kana kuti bato rakawinza tsamba kwavari vachiti vanhu havachisiri vebato iroro vanofanira kuacta upon tsamba iyoyo. But now tirikuona kuti ivo vamudenda vari Speaker of Parliament, kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana kuti tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata iroro kutaura kuti vanhu vevo havasi vemuparamende, then wozoacta. Nangwa hazvo zvisina kunyorwa mumutemo zvinhu zvinoexpectwawo seinstitution yakada separamende kuti ive inawo mameasures yokuprotectawo yatingati reputation yayo from zvinhu zvakada kudai so zviri kuitika izvi.
Kana makatarisa zviri kuitika zvese izvi zvinotemesa musoro, munoona sekuti panodiwa mutemo here unogadzirisa zvinhu zvakaita saizvozvi kuti zvigotungamira unenge ari mutauriri weparamende kuti vanozvifambisa sei?
Hongu, bumburi remutemo zvaro riri clear and uyezve ma court judgments akaitwawo neconstitutional court nehigh court ari clearwo zvekare. Basa ravamudhenda sezvatataura harizi rekutonga kana kuda kuinvestigatawo makakatano anenge achiitika mumaparties kana mumabato anenge aunza tsamba. Basa ravo nderokufacilitata. Saka hongu ndinowirana nemi kuti panofanira kuitawo kuti iyo paramende inofanira kuyawo neatingati ma rules and guidelines awo ekuti kana mutemo uchitaura kuti vanofanirwa kufacilitata, facilitation yacho inofanirwa kuitwa sei? Inofanirwa kuti ivo vamudhende here vambozeyawo kauti nevatungamiri vebato rinenge raunzwawo tsamba iyi kauti vamboonawo zvekare kuti kuda maybe maMPs arimo muparamende anozivawo here nezvetsamba iyi kana kuti anything chinongoisa kuti ivo vave semunhu atingazi speaker of parliament vave munhu anoonekwa achiita zvinhu zvisingaoniki kuti vari kurekera kubato iri kana kuti iro.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamutenda kuti tunze divi ravo pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato reTCC vaPromise Mukwananzi vati havanei nezviri kuitika mubato reZANU-PF. Kurudziro yakasimudzwa negurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kuti zvifambidzane nedzimwe nyika uye kusimbisa zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti kala. Vamwoyo vanonzi vakataura izvi parutivi pemusangano wekurwisana nezvinodhaka wakaitirwa kuBulawayo nesvondo. Vamwe vabereki vanonzi vari kutsigira pfungwa iyi vachiti yakanaka chose sezvo vachiona sekunge bvunzo idzi dziri kungoremedza vana dzisina chimuko. Asi vamwe vanonzi vari kuti pfungwa iyi inoshanda chete kunyika dzakabudirira. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti iyi ichiri pfungwa yekuti veruzhinji vadzeye.
Iyi inyaya yasimudzwa negurukota redu reprimary nesecondary education. Dzingoriwo pfungwa dzavo vachiti taikwanisa kunge tichitarisawo mamwe matanho ari kuitawo dzimwe nyika panyaya yezvedzidzo nezvefundo uye nenyaya yebvunzo. Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai o havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataa kutoita. Vari kutoda kutonzwawo pfungwa dzevamwe panyaya iyoyi.
Munoona here iri kurudziro inotambirwa neruzhinji rweZimbabwe tichiona nyonganyonga nezhowezhowe rakambosimudzwa naiyo kala iyoyi vabereki nevarayiridzi vachiiramba?
Panyaya yekala atinoti continuous assessment learning activities ivo vakataura kuti mwedzi uno usati wapera vachazotaura kuti kukurukura kwatakaita nevanhu vese panyaya yekala nekuvheya kwatakaita nyaya yacho tichazonyatsozvitaura pamberi apo tokuudzai kuti vanhu vazhinji vakataura kuti kudii uye isu sebazi reprimary nesecondary education tichienda mberi tichange takuenda mberi takaita sei. Saka ngatingomirirai gurukota redu rizotaura. Todavira kuti kuda mavhiki maviri anotevera vanenge vachizotaura kune vanhu vese kunyika yese yeZimbabwe kuti vanhu vose vazive.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyangwe iri pfungwa yakanaka nyika haisati yagadzirira kusvika kutambira danho rakadaro.
Nyaya yekubvisa mazamanishoni egrade 7 inenge iri nyaya yakanaka dai society yedu iri society yatibudirirei ine zvikwanisiro ine maethics akanaka ine varayiridzi vari kuhora ine maresources akakwana nekuti kana tarega kuita mazamanishoni egrade 7 zvaakureva ndezvekuti continuous assessment iya yepanopiwa vana maripoti inofanirwa kunge yakaitwa nemazvo pachiitwawo nyaya maskuza tichiona vana kuti vawana maskuza api tichievaluata zvichienda zvichinyatsorekodwa zvakanaka kuitira kuti vana vasarare nekuti vanotozogona kuzovhunduka kana pasina examination vatiwo form 4.
Tinonzwa kau kuti kurudziro iripo ndeyekuti vana vanenge vave kushandisa zvavakaburitsa muthird term kana maresults avo ethird term kuti vawane nzvimbo dzekuenda kuform 1.
Dambudziko raitika society yedu haisati yagadzirira zvinhu zvakadai. Chinozodzimara chavepo pachatanga kuitika corruption inotyisa yekupuwa mamaks kunyanya yegrade 7 kuti vana vane nzvimbo dzeform 1. Sikoro zvinopa nzvimbo dzeform 1 dzobva dzati aiwa hatisi kuda mamaks egrade 7 chete taakuita neentrance test pobuda imwe mari kubva kuvabereki. Chichazochanyoitikawo zvakare ndechekuti vana nevarayiridzi vacharelaxa. Munozoona tane dambudziko rekuti kusvika paform 4 tinowana vana vasingagoni kana kunyora zita ravo. Titori nedambudziko izvezvi rekuti vana vari kusvika grade 5 vachistruggla nemabasic skills nekuti kumashure kuvarayiridzi rinyaya yekuti havasi kubhadharwa nevana vatu vese vanenge vakarelax. Saka grade 7 inenge ichitombobatsira kuti pane kakukwinya nekuchama kanga kachizoitwa kuti vanhu vamboshingirira kubudisa zviri nani. Ndopa pachitozogona vana kunyatsonyora vezvikoro zvakawanda kudzidzira kuzvinyora nekuverenga nekucalculate. Saka zvikashayikwa examination irori form 4 inozosvika vana vazhinji vari kumashuresa zvinozoita kuti dzidzo yedu idzorere kumashure. Hatisori pfungwa dzavamoyo asi pfungwa dzisingaenderani necontext yeZimbabwe. Zimbabwe ichiri kuda kumboti igadzirwe zvinhu zvakanyanya kuti izosvika panguva yekuti ingabvise mazamanishoni egrade 7 yoshandisa continuous assessment.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti nezuro yakasangana nevagari vemuguta kukurukura pamusoro pedambudziko remvura muguta iri. Izvi zvinoitika pazuva rekupedzisira pamazuva mashanu akapiwa kanzuru nesangano recombined Harare Residents Association. Iro rakati richaenda kumatare kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Inehangu tandaiati ndaiona ino kunyanga yakauya hamaziona kana vekana nemamahofisi adione takaenda kubhazina tandaiona adiedikezidat pakaita mutangano nemaresidents association vatiti nameya netimu yake yese kana pakaunchiregano tikataura mapossible solution maproblem achiita encounta because hapana chekuhanzisa mvura yedu the source of the water is Lake Chiyero. Lake Chiyero yakavakwa kare kare ichiita cheka for 170,000 to 200,000 chete ezino munouma nevanhu mamiliyoni. Lake Chiyero haichakwani, pane pachida another source of water to draw water from. So that's why taitaudza nyaya yekunzi dhemu isati yaperawo ende chanambidza masoso kuota anoprovisa nehurumende necountry kwanzi chanoita kunotora mvura masoso kuota anenge yaprovida nehurumende yochiita mvura yavopa vagare vagari. So zvikuitika ndo number one soso kuota ine yadiki papopulation yemunomo soso kuota yakagadzirwa kuvanhu vashoma pane vapo izvo. Chechipiri kwapane problem yemachemicals pane iyo yacho nairi kuprovisa muHarare nemachemicals nemamapatsi akafa.
Michini yamunoti yakafa iyi nemapatsi nemishonga zvamunotaura zvazviwanikwe here munyika?
Right now sasinga masatiesi tine whole team yekanzi whole leadership yepatanto tisangane vanhu vekuchenyeri vanoprovisa mapaidi bhozi ine yacho yaidema mapaidi akatitisa akaita inapai takaora so so pale zvatauya naiko kuzveka kubati kare kuti mvura iwane cheki makemical takaita mitsangano nevanhu vanoprofeta makemical the past 2-3 have been dedicated by the water provision and the mayor has been taking a lead in a town clerk yese netimu yavo yese nevakuru vakuru vemukati kuitira neke shuwa kuti mvura yacho capacity yatinayo iyoyo tinowanika bhati chii chihombe kune vanhu vari kuti ova mari dzemvura dzacho izvozvo kuti tikwanise kuprovida mvura yakawanda vanhu vanoshandisa mvura ivo vanofanira kubhadhara bodatiwo vanhu vatibhadhara
mutauriri wekanzuro avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7
kuonyisisa pamusoro kwenyaya yekuwanikwa kwemvura taenda kunzvimbo dzinogara veruzhinji vanhu havatori namvura yacho vamwe kunzvimbo dzakaita chemalodendic areas akaita sana maokura wana meborain watoita masvondo matatu vasina mvura inobuda patepi dzemumba mavo saka idambudziko guru riri kusanganikwa naro kuti nyaya dzemvura idambudziko guru kunzvimbo dzagara dzisingatowanikwi mvura vanhu vaakurarama nemvura dzemumifuku vanhu vari kuwana mvura kumabhohos ari kumachechi dzakacherwa nemachechi nemamwe akacherwa nemahumanitarian agencies zvekuti mvura yemapombi emvura yekanzuru inenge ichirasika iya iri kusangana nechina idzodzo zvinoita kuti vanhu varambe vachisangana neurwere hwemudumbu ndo dambudziko ratatonyanya kuwana mukati meguta reHarare.
Zvino vagari vari kubatana nei nechimiro ichochi? Tiri kunzwa korera yacho iri kutoramba ichiwedzera.
Vanhu vari kutambudzika zvikuru. Tikatarisa nzvimbo dzakaita sana dwarasekwa extension dzekuti hasina mvura yekanzuru mudzimba zhinji. Nzvimbo dzakaita sana Glenora, nzvimbo dzakaita sana Greenfield. Kumbare inzvimbo yagara isinganyanyi kunetsa mvura asi iko zvino vanhu vemumbare kunational nekunana majubeki vanogona kutotora nguva vachichera mvura mumigodhi vachichera muzvibhorani pazvibhorani apa chiri kunetsa ndechekuti vanhukadzi vanoshungurudzwa kunyanya vana vechisikana vanoshungurudzwa zvikuru tambudziko riri kutoitika nderekuti kukanzuru hakuna mazwi ari kunyatsa kubuda pakuti vatsanangurire vagari chimiro chekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura.
Ava vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tatanga kunzwa mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kusvika pari zvino vanhu vari kuda kubetsera vajob seekers nemari yekuti varapiwe vanoti vaunganidza mari inoita zviuru zvitatu zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti United States $3,490. Mari iyi inonzi ndeyekubetsera vasikana mukurapwa kwavo vari mujeri. Newsday rinoti vana vana vemhuri imwe chete vakafa mushure mekurohwa nemheni. Mvura yakawanda iri kunaya zvikuru munyika kutanga nemusi wesvondo uye ichiparadza zvinhu. MuNewsday makare hurumende inoti chirwere chekorera chiri kupararira zvinotyisa ichiti vanhu vafa vave zana nevatatu uye vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemakumi matatu kana kuti 5030. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pa Studio 7 akasimba ile vashamarari vedu vanodiwa. Aiwa avo vanhu ava vezano PF vasatidaro vasadaro tikutambura vedu we zuru apo vakati vanyatsambanyuka navachavamwe vakaigamuchira nekushandisa zvinhu zvacho vachitoti ngavaburitsive mamembers eTPC. Kona asi zvayanyoka itsamba ngavachingotevedzerawo sezvavakaitwa ikupaya vakaitangira ngavaite ngavabvisewo vamembers acho 70 yayo ngavabude ende ngavatevedzerewo tsamba iyoyo sekutaura kwavakaita vamutenda kuti tinogamuchira zvinenge zvausvika. Ngavaburitse please, ngavaburitse tikutambura tinonga soso nemuromo.
Mudhenda mudhenda rikola vanhu nyori watsamba nemunyori mukuru weZNPF tuvakasika kutovapa matsamba kuti yeye hamuchadiwi mupariamendi plus ubva utozivisa shoko mangwana kuzeki kuti taane makanzira nemaMP adzingwa takuda zvesarudzo itsva dziitwe mapraimari apoza pasisina kavarikole wese kwete kuita zvekumbonyengerera kuruma uchifuridzira nonono zvaimbonaka kazvirikwa kwayo kwashuga kazvakwasauti zvako vavaka ya ndozvinoita upenyu zvoonoteti
iyo tipusi chiro ikada kutaurana zvayo neZNPF isi tatisiri kutomboona ndachokuti kwete hurumende mubatanidzwa ndo zvakapa kuti tsvangirirai last time atikuvadzisi neZNPF izvozvo zvokuta hurumende mubatanidzwa hurumende mubatanidzwa ndeye isingatombodi zvachose kana maelection achidzokororwa ngadzokororwa kana zvakundikana zvokutaurirana ngaZNPF itonge timirire another election kukuvara hondo yenzara haina kusiyana hayo nehondo yekurwa nefuti saka zviri nani vanhu vafe kana vachifane zhara ufane zhara munotsoona hurumende kuti iripo yacho haina chairi kuita zvinhu zviri nani dani pane kuti vaite hurumende mubatanidzwa hurumende mubatanidzwa ndeye isingatombodi nokuti hurumende mubatanidzwa inopa kuti vamwe vatungamiriri vafe saka ndo zvatisingafariri.
Masora seStudio 7 maonero angu dzinongori politics dzemuZimbabwe dzakadhakwa idzi avovo vakarikoriwa maMP avo ndovatumavo uyuwo atiwo ndiri weZANU-PF tanyoravo tsamba kuti vana nhingi nananhingi vakapinda zviri kunze kwemutemo saka dzongori politics idzo vanhu vachikonewa kuvaka nyika vachingogwa nepolitics nanebasa rose kunonga kutsika nakonzi zvangu fanira izvozvi nemasanction masanction aya ari kunze kwemutemo asi kutsika nakonzi kuti avo nobhoshini vanoti tongai asi zvikwama tisi takazvibata asi isi vatsigiri tisi techitambura nenzara ivo vachiguta saka politics dzavo hadzishandi zviri bheta kuti mapato ose hana zvaanoziva.
Makadii paStudio 7 makadiiko ndiri kutsvagawo mwana wasisi wangu anonzi Munashe Njanje kana kuti Munashe Taguma. Handina hangu picture yake mwana wangu iye mwana wasisi wangu amai vake vanonzi Magadalene Taguma. Akaenda mwana iye kudhara amai vake vari kungomutsvaga haasi kuzikanwa kunzi aripi. Saka ndokumbirawo pano paStudio 7 kana makateerera audio yangu iyi mundibatsirewo mushambadze ndiri kutsvaga vanonzi Munashe Njanje kana kuti Munashe Taguma. Baba vake ndevekwamutoko amai vake anonzi Magadalene Taguma. Kana pane anomuonawo ndokumbirawo anondibata pa 0659859452 ndokudzokorora zvakare 0659859425 ndo namba dzandinoshandisa. Kana pane anozivawo iye Munashe Njanje kana Munashe Taguma tapedzera kumuona kwarusape ini ndaigara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanopfuura mazana mashanu vanonzi vafa mushure mekuputika kwechombo chehondo pacharova chimwe chipatara chiri muGaza. Vakuru vePalestine vanopomera mhosva pamauto eIsrael, asi mauto eIsrael achiramba izvi achiti chikwata chePalestinian Islamic Jihad chakaparadza chipatara ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari munzira kuenda kuIsrael, kwavanotarisira kuita misangano nevamwe vatungamiri venyika dziri munharaunda yeMiddle East. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanotiudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neIsraeri zvekubhomba chipatara inova nzvimbo pasi pemutemo wehondo wepasi rose, kana kuti inonzi international law, kukanganisa kana kutyora mitemo yehondo aya anonzi mawar crimes, nekuti chipatara inzvimbo inenge ichitarisirwa kuti vanenge vakuvara zvisinei nekuti vari divi ripi rehondo ndoko vanenge vachikwanisa kunorapwa. Saka kubhomba kwakaita Israel chipatara chemaBaptist kana kuti cheAnglican Church chinonzi Al-Ahai kwakauraya vanhu vanodarika churu kana kuti more than 1,000 dead. Kukakuwadzawo vanhu vanopfuura 900 vanga vatsvaga upoteri panzvimbo iyi. Sezvamunoziva, Israel yakataura kuti vanhu vabve kumusoro kweGaza Strip vaende kuzasi.
Zvino Dr. Guni, vanhu vari kukwanisa kutizira kwavakanzi neIsrael vatizire here?
Vazhinji vari kutadza kusvika kumuganhu neEgypt kuboda reRafa, nekuti nzira dzekufamba nadzo dzakabhombwa, dziri kuramba dzichibhombwa neIsrael. Vamwe vachibhombwa vari munzira vachienda kuboda ikoko. Saka vanhu vaakutsvaga nzvimbo dziri dzavanenge vachifunga kuti dziri safe, dzinosanganisira zvikoro zvinoranwa neUnited Nations, dzinosanganisira zvipatara. Zvino kana zvipatara zvaakubhombwa, vanhu vachifa, kunyika dzekumadekwero dzichiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira, hakusichiri kuzvidzivirira uku, kwaakungouraya vanhu zvisina tsaruko, zviri kunze kwemutemo wehondo, kaya tinoti mawar crimes and genocide, zvinhu zvisina kunaka.
Saka America nemadzisawira ayo vangazvifambisa sei apa, Dr. Guni?
America neshamwari dzayo ndoo mukana wekuti tichimira pamwe chete tichitaura chokwadi kuti aiwa kwakupfurikidza mwero. Uye tinoona kuti zvakaitwa neIsrael izvi zvinoomesera vaBiden avo vakanga vari munzira kuenda ikoko kuti vanotaura navaNetanyahu kuti pave nerunyararo nokumiswa kwehondo, uye kuitira kuti rubatsiro rwuende kunobatsira vanhu vari kutambura muGaza Strip. Kune rubatsiro rwakawanda chaizvo rwakamira kudivi reEgypt rusingakwanisi kuti rwupinde muGaza Strip, nekuti even Egypt ikavhura bhodha rayo kuti ipinze rubatsiro urwu, Israeri nerimwe divi uku inofanira nge yavhurawo kuti rubatsiro urwo rupfuure. Israeri iri kuramba kuti chikafu, mishonga kana mvura zvipinde muGaza Strip, nekuti iri kuti iyo iri kuda kurwisa matororo eHamas. Asi taakuona kuti yakungouraya vanhu nje zvavo.
Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe anozvitakabata chigaro chemunyori mukuru webato rezanupf vatafadzwa manyika vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe. Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika kwokonzera mutauro. Ndiri muwashington dc, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeisindebele.